Muraramurie Zimbabwe.
Hello Zimbabwe, welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people in Zimbabwe and abroad. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing media freedom in Zimbabwe at a time when Zimbabwean authorities have arrested journalists with Independent Media Alpha Holdings, Blessed Mhlanga. The journalist is in remand prison facing charges of inciting public violence and transmitting harmful messages against the state. Asi tisatapinda munyaya iyi vagari vemuguta reHarare vari kuchema nekushaya zvikwanisiro zvakaringana kubva kukanzuru yavo. Zvakaita semvura yakachena, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepompi dzesuweji, kugadzirwawo kwemigwagwa nezvimwe. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Kukandirana nyoka mhenyu pakati pekanzuru yeHarare nevagari kuri kuenderera mberi apo guta iri rakatarisana nematambudziko anosanganisira kuvharika kwemigero inofamba nemvura inenge yanaya zvoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Muzvare Maidei Gumbo, vanogara mumusha wevazhinji kumufa kwose, vanoti kana vachitarisa nharaunda yavanogara hakuna chinonzi kanzuru chavangataura pamusoro pacho.
Marara anogona kutakurwa kana ka 1 pamwedzi kana pa 2 months hazvekutakurwa kwawa zvakutonetsa zvoti takupedzisa takungorasira marara panzvimbo dzisingatenderwi.
Nyaya yekutakurwa kwemarara handiyo chete iri kushungurudza vagari. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba, vanoti kanzuru iri kuita fembera-fembera pakupa vagari mabhiri avo chinova chinhu chakaipa.
Vagari vanotonda chaizvo kubhadhara maredzi avo, vanotonda chaizvo. Hapana mugari anoda chikwereti chemabhiri evamwe. Asi zviri kuitika ndezvekuti sitovharare haina billing system yekuti tinganyatsoti munhu ari kunzi ane chikwereti kana $10 kana $5. Hazvizivikanwi kuti chabva kupi. Toziva kuti pane tax bati zvimwe zvese zviri kubhiliwa ndezvekufungidzira.
Asi mutauriri wekanzuru vaStanley Gama vanoti dai vanhu vese vane zvikwereti zvekanzuru vabhadhara mingava yavo zvichida dai guta ravo riri kuyerera huchi nemukaka.
Mari yatinowana sekanzuru pamwedzi ishoma kuti tikwanise kunyatsoita service rovi tinyatsokwanisa kugadzirisa zvine zvoda kugadzirisa. So because tiri kuowewa mari yakawanda nemaresidents nemaratepayers, mari yatikuowewa inosvika kuma 80 and 85 million US dollars. So mari iyoyo ngatiti yabhadharwa yese ende ngatiti maresidents abhadhara mari sekubhadhara kwavanofanira kuita. Kutaura maresidents nemaratepayers, kachiti maratepayers kusanganisawo nemakambani nemapato ehurumende akasiyana-siyana. Vakabhadhara vanhu ivavo. Service delivery yedu inonakawo. Mvura inenge yakuwanikwa yakawanda kupfuura pane yatikuwana yezvinoizvi. Zvese zvinogadzirwa marozi takwanisa kugadzirawo zvakanaka.
Mukuru werimwe sangano rinomirira kodzero dzevagari muguta guru recombined Harare Residents Association, vaRuben Akili, havawirirani nekutaura kwavagama vachiti kanzuru iri kupachura mari pazvinhu zvisina kukosha.
Mukacherechedza kanzuru inoti ikatora mari, mari zhinji inoenda kunoita basa tingatiri kubhadhara vashanu. Service delivery ichidzikira. Saka naizvozvo zvinhu zvekuti vanhu zviri mumaziso nevanhu zvakare nyaya dzinoramba dzichinyuka zvinzi pane mari dzazorasika, pane mari dzabuda nezvinenge zvingotaurwa. Zvinhu izvozvo zvaita kuti vanhu valose trust kanzuru yekutari yahari zvakare kanzuru iyi inotingati kuutsa kana kuti ikujuja mari kuramba ichirasika nguva nenguva mukachengetedza malisi amanoita nevamwe vanhu kunze kwevagari muchaona kuti nini pane mari zhinji dzinorasika
vachitaura pamberi pekomisheni iri kuongorora mashandiro ekanzuru yakadomwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa meya weharare vajacob mafume vakati mabharani mukuru vekanzuru yeharare ari kutambira mari inogona kusvika zviuru makumi matatu emadhora ekuamerica pamwedzi wega wega vamafume vakati vakuru vekanzuru vakashandisa mari inosvika madhora ekuamerica miriyoni imwe chete kuzvitengera zvikara zvemota kusamira zvakanaka kwezvinhu kuri kupa kuti muguta murambe muchipararira zvirwere zvakaita sekorera typhoid nezvimwe zvinokonzerwa netsvina ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Thank you, Tobias, for that report. With that, let's take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. The arrested independent senior journalist with Alpha Media Holdings interviewed a war veteran, Mr. Blessed Geza, who has called for Mr. Mnangagwa to resign. Mhlanga has been remanded in prison till Thursday, 27 February, after appearing in court today, Tuesday, facing charges of inciting public violence and transmitting harmful information. And we have his lawyer, Mr. Chris Mike, speaking to a journalist from VOA, speaking to Godwin Mangushka from Voice of America.
Asita ngatiri pamberi pedare pamberi pedare magistrate court rava magistrate Gitima avo vanzwa chichemo chedu chekuti dai waro Blessed Mhlanga atongwa achibva kumba mubumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro kana munhu abenge asungwa panoenda pamberi pedare anofanira kusunungurwa ipapo izvi kunge pasina zvikonzero zvinoita kuti aramba akavharirwa nokudaro tanga tichitiswa hapana zvikonzero zvakasimba zvingaite kuti Blessed arambe ari muusungwa nokudaro vana muchuchisi vaunza mupurisa anofefeta nyaya iyi anonzi investigating officer kuti ape humbowo hunoratidza kuti Blessed Mhlanga haana kukonzera kuti apuwe bail saka mutongi vazoti tapedza kubvunza nekubvunzurudza IO uyu investigating officer vanoda kanguva kapfupi kekuti vaverenge zvataurwa nemagweta anga akamirira hurumende negweta raBlessed Mhlanga vozonyora mutongo wavo unoendera nekuti zvakakodzera here kana kuti hazvina kukodzera kuti atongo achibva kumba saka tamirira mutongo iwoyo wanzi tichanzwa nezvavo musi wechina chesvondo rino musi wa 27 kukadzi 2025
maonawo senyaya yekuti nyaya yaBlessed iri kuitwa nemunhu anoita zvecounter terrorism
nyaya iyi yati katyamadza zvikuru nekuti vamapurisa vanonzi vashande munyaya dzematororo vanenge vaine hunyanzvi unyanzvi hwekushanda nevanhu vanopara mhosva dzakakomba, vanhu vanouraya, vanhu vanoshandisa mapanga nepfuti nezvimwe zvakadaro, nekuti matoro zvinoaziva vari vanhu vanoshandisa chisimba chakanyanya. Saka zvatishamisa zvikuru nekuti katyamadza kuti munhu anongorine basa rekutapa nhau angabva anzisa nevanhu vane unyanzvi hwekushanda nematororo.
That was Blessed Mhlanga's lawyer, Chris Mike, speaking to Studio 7's Godwin Mangushka. Now to discuss this issue, we are joined via Skype by ZANU-PF member, Mr. Masimba Mabaza. Welcome to the show, Mr. Mabaza.
Welcome, Zimbabwe.
We also have on the line human rights lawyer, Mr. Padum Tafumane. Siyakwamukela kuhlelo, Baba Tafumane. And we also have the Zimbabwe National Editors Forum Director, Mr. Njabulo Ncube. Siyakwamukela kuhlelo, Baba Ncube. Yeah, I will start with you, Mr. Tafumane. What's your reaction to this case? Mr. Tafumane, can you hear us? Unfortunately, it seems we can't hear each other with Mr. Tafumane. We'll go to you, Mr. Ncube. What's your reaction looking at this case, Ega Blessed Mhlanga?
Yeah, no, we said it yesterday and we are going to say it again. But this is a targeted, a politically motivated a persecution of a journalist that is being harassed and intimidated for doing his job. At this rate, anything is possible. A teacher can be arrested for writing on a chalkboard the word Geza, because no one seems to be safe now, because it's an affront to democracy. It's an affront to a press, a media, the media of freedom of the media and freedom of assembly. The rights that are enshrined in our constitution, how do you arrest someone who's doing his job? That is our concern as the editors for.
Thank you, Mr. Ncube. We'll go back to Mr. Tafumane. Welcome to the program, Mr. Tafumane.
Thank you, Taboka. Thank you very much, Nyabonga Ntinotenda.
Mr. Tafumane, what's your reaction to this case where Blessed Mhlanga has been arrested and today he went for a bail hearing where the magistrate said he will be able to make a determination on Thursday?
Thank you very much. Nyaya Blessing, inoti batabat sema human rights lawyers, yes, bamba kakhulu. It's not it mustn't be looked in isolation, because number one, we have to look at the Geza issue as being the starting point, because as we speak, this is literally a political issue within ZANU-PF, which started with Geza, and Geza is nowhere to be found. He's also on the run, but his wife was also arraigned by the police for offenses that led to Geza. And now we have Blessing, who is now facing the same issue. What we are seeing here is what in international security terms called securitization of political issues, which are now being looked at as constituting extreme security issues. We can hear from the messages from the authorities in Zimbabwe that the corruption issue is now a security issue. Now journalism is now becoming also a security issue, because they are now being labeled as dangerous, menacing, threatening, alarming. and they are moving beyond politics. And now when you begin to see the fourth estate, which is the mouthpiece of literally those who cannot express themselves, is now being arraigned before the court, we are at dangerous ground there. So this is an issue that is really, really needs to be resolved in Zimbabwe. We cannot have journalists being arraigned for doing their jobs. And more so, the use of the terrorist police force in Zimbabwe, police who deal with terrorism, is again another issue that shows that the issue has escalated to one of international security issues, whereby now they are using those specialized police forces to deal with issues, to deal with journalists. That's my view. We are in a level where we are viewing journalism as an existential threat to the security.
Thank you, Mr. Tafumane. Mr. Mabaza, coming to you, you had the two gentlemen speaking. What's your take on this one? Yes, you can. Go ahead, Mr. Mabaza. You had the two gentlemen speaking. What's your take? Unfortunately, Mr. Mabaza, it seems he has a technical challenge there. Coming back to you, Baba Ncube Laphana, manje njengoba uBlessed esithi yena ubesenza umsebenzi wakhe ukuthi yena umsebenzi wakhe ngokubuza imibuzo athole impendulo, pho ubefanele enzeni? Kukhona na ade senelise ukuthi akwenze ukwenzela ukuthi engahlangani lo dubo lolu kumbe engahlangani lecala elinje?
Akwemangalisa ukuthi ebefuna ukuthi yenzeni, ngoba umsebenzi wakhe kuhlose ukuthi akhulumisane nabantu abafuna ukunika intatheli zindaba indaba. Ngombono wami, bengimkhangile u-investigating officer ekhuluma, ngombono wakhe befuna ukuthi ubaba uGeza nxa esithi engena laphana emahofisini kamhlanga, bomele umhlanga embalekile. Mhlanga umsebenzi wakhe ngokwemukela abantu ababuya le-news, ebalalele ukuthi bathi ngakhangela indaba kababugeza. Ababugeza wafika wathi yena ufuna ukwenza i-press conference, ama-journalist amlalela lokho uJoyo uBlessed Mhlanga wabe erekhoda lokho okwakukhulunywa kababugeza, bawufaka ebantwini. Yikho kusebenza kwentatheli zindaba. Aluba bekufunakala ukuthi kube lalokho abantu ngesiwa i-right of reply, kube lalo ithuba lokuthi alithole ezihambe ngale status okubiziwe khona ama-editor. Kodwa yena akazange ibize ukuthi abe khona, ngoba yilo ithuba abekade ezalithola ukuthi ayikufake kumongameli ukuthi ubabugeza wathi nawe sicela usitshele yakho empendulo ukuthi kodwa ithuba lekana ngalitholanga. Yiyo umsebenzi wakho omele besimkhanyele ukuthi izawenza. Manje namhla sekuthiwa umele lale phakathi ibheli izabonakala ngetethi. Lokhu manje kuyatshengisela ukuthi khona uzama ukwethuselwa intatheli zindaba ukuthi zingenza umsebenzi wakhe.
Siyabonga.
Into esingayinanzeleliyo ukuthi khona lokho sokuthe kwenzakala sokungcolisa ilizwe seZimbabwe, selikhangekela njengelizwe elingahloniphiyo i-constitution yabo. Ngokwakhangela i-constitution yeZimbabwe, ilakho ukuthi khona intatheli zindaba zisebenze kuhle, zingahlukuluzwa. Ya, ilatsho njalo i-constitution ukuthi eZimbabwe kumele kube ne-freedom of the media, kube ne-freedom of expression, kube ne-freedom of association. Ungakhangela ama-charges ade kuyabala ngale entolo elokuzeni ekhothi namuhla, itshengisela ukuthi khona akufunakali ukuthi khona khona intathe izindaba zihlangane labanye abantu. Kodwa i-constitution ithi iyavumela abantu beZimbabwe ukuthi bahlangane, yiyo phela i-freedom of assembly.
Siyabonga baba Ncube, sizaphenduka kuwe laphana. Isikhathi sesingani siyagijima, sike sigijimisa ukuthi sibone ukuthi wonke umuntu uyathola ithuba lokuthi laye efake umbono wakhe. Bamabaza tichidzoka kwamuri, mama Satima tipa kuti munoiona sei nyaya uye zvetanzwa vaNcube vachitaura apa vachiti apa Mhlanga anga achiita basa rake rakatarisirwa kuti anga achiita, vakapa mienzaniso yekuti zvazvisingaite kuti kana vageza vasvika iye obva atiza, basa rake ndiri kubvinza mibvunzo. Munozviona sei izvi vamavasa?
Chakatisinzwisisa ndechekuti vamuhlanga havana kusungirwa kuita basa ravo. Vamuhlanga vari kunzi maitiro ebasa ravo havana kudzamisa pfungwa kuti zvavari kuburitsa pachena zvinozokonzera nyongano nemvonga mupopoto muZimbabwe. Zvinongoreva zvekuti kana uchinge uri mutapi wenhau unofanira kuita a responsible journalist. Unofanira kuona kuti zvandiri kutaura nezvandiri kutaurirwa hazvipinde zvakanaka munzeve dzeveruzhinji. Chepiri chekuti vamhlanga havana kusungwa nehurumende yeZimbabwe, asi vasungwa nemapurisa eZimbabwe. Mapurisa eZimbabwe ari kutedzera mutemo, ari kutiwo kana zvikada mungadai matyora mutemo. Saka vavaendesa kumataredzi mhosva kuti mutongi atarise kuti pangava nemutemo watyorwa here. Kana atingaona patyorwa mutemo, mutongi ari kubvunza zvakare kuti pangava nechikonzero here chingaita kuti vamhlanga vanyime mari yechibatiso.
Tinotenda vamavaza. Baba tapfumane nangu lapha ubaba wamavaza uti hayi akabotshelwanga ukuthi ubeqhuba umsebenzi wakhe, kodwa kubotshelwe ukuthi uqhube umsebenzi yakhe ngendlela engayisiyo. Njengegqwetha lingaphendula lisithini lapha?
Right. Transmission of data andabona ubaba umhlanga uyasebenza emsebenzini. I-company yakhe i-Alpha is AH Media yiyo emnika umsebenzi wakhe as a journalist. Nxa befika laphana kabafika emzini kamhlanga, kabahamba ngendlini kamhlanga, bahambe kuma offices e-studio e-HS TV anjo. And i-YouTube channel yakhona ekhulunywa ngayo ngayiso YouTube personal YouTube kamhlanga nge-HSTV anjo. Umuntu omele botshwe laphana is the company yiye transmitted leyo i-video kageza labanye bakhe if there is a criminal offense. But nanku umbuzo kubaba umavaza, kanti umfazi kageza bebemdingelani lamapolisa yena kavele ngakho endabeni yena leyo? Kambe umfazi usezafela ukuthi indoda yakhe yiwovet. You can see ukuthi lapha umthetho nje, we are now using warfare, the law, to fight and oppress our very own. Into eyenziwa ngusmith le-Rhodesia yiyo esiyenzayo kathesi eZimbabwe. And it's sad ukuthi khona thina our own black government we are stifling freedom of expression. Well, unfortunately with ZANU-PF they seem to do that internally, bayahluphana bona bodwa politically, and it spills over to other people and the Zimbabwe as a whole. And it's unfortunate that as a liberation movement party we are still battling the same problems that they have previously affecting the entire nation. Kumele bekhule abantu beZANU-PF and begin to solve these things for what than to bring o-journalists bazenzele umsebenzi wabo kuhle kuhle, and as a result they are caught up in the whole mix. And this is why I'm saying this has been a securitization of everything. And the ordinary citizen is one who's on the receiving end. And it's very unfair.
Siyabonga baba tafumane sivile gu mabasa lapano kuti pendule vamabasa manza watu tafumane varukutora varukuti aiwa apa pava kushandiswa mtemo panyadze kurisana kurimo mubato re Zanu PF vachiti apa apana moswa iripo inyaya kuti parikungo shandiswa mtemo panyadze zvematongero enyika munotiwo kudi vamabasa
Papindure mvunzo wavunza kuti sei mukadzi wageza akabatwa nemapurisa. Mukadzi wageza haana kubatwa nemapurisa. Asi akakumbirwa kuti abatsire kujekesera mapurisa kuti murimo wake aripi. Haana kusungwa akangokumbirwa kuti tokumbira kuti mutiperekedzewo kustation mugotitsanangurirwa kune murume wenyu. Saka izvo zvinobvumirwa kuti mapurisa aite vanga vasina kumusunga saka havana kutambisa. Mutemo kuti vagadzirise zvematongero enyika. Chepiri vatapfumanei vatirasike zvishoma pakuti kana munhu achinge ataura zvaanotaura akamirira kambani yake iye ari responsible anozvimirira kumashoko anenge abuda mari or kune zvaanenge aita kambaniwo ine paichadaidzwa igodaira asi vaBlessed Mutlanga apa vari kubvunzwa ari kufundura kuti iwo vakadarikira mweru nyaya irapa haine nematongero enyika iri kuwedzwa Mutlanga pane pamunenge madarikira mutsara wenyu wekuva mutapi wenhau izvozvo hazvireve kuti nyika yaondomoka hazvireve kuti nyika ichatedzera mutemo zvinongoreva kuti mutemo uchirimo kana dare razotarisa zvakaitwa navamutlanga rinozoona kuti aiwa zvakaitwa navamutlanga hakusi kupara mhosva vanoregererwa zvakaitwa vasikana saka ndinovimba nemutemo wezimbabwe kuti wakasimba uyezve haushandiswe nevatenderi venyika asi vanongotedzera mutemo sezvauri mutongi nhasi haana kuvanyima chibatisi nekuda kwekuti vari mubato rakasiyana siyana asi
Vamavaza amenoti chichiri kuitika vanenge vaita zvekare technical fault tidzoke kuna vancube vavancube liyaluzva udaba lokubekela pambili lingathini umbono weni lapa
hanyamuzwa yeundoda zoba ndifoni yazisikata sine sakhuluma pambilini yeentatheli zindaba kuti Lova iaipa yana yakichwa mthetho lo okona lo yosisetenziselwa kuba umhlanga I codification and reform act leyo iyo backdoor iaipa sabe ibise nge backdoor iaipa lana sibe nge backdoor sikoriswe I codification and reform act ayishana nge iaipa yabasebe isebenzisa yayisebenzisa uJonathan Moore kubula i-IPA lyakhe
yoisibuya-ke
ne-backdoor ke isibambile umhlanga naso sakukuba phambilini ukuthi lo mthetho lowo iloo le ebuyayo le i-IPA isigqoko sezinye izigqoko naso-ke sesiqangele sisebenza njalo thithi siyasola kuphela ukuthi i-IPA siphumile that naso i-IPA izasibuye ngalolu hlobo nasi sikhona kathesi angivumelani naye nxa esithi khona babumhlanga ophambanisa umthetho imthetho vele lo abamtshaye ngawo walungiselwa khonoko ukuthi akumelanga intatheli zindaba zivula amehlo zitshengisele abantu ukuthi khona kule nto ezingahambi kuhle ubaba ugeza ufugenile ama-ofishini abantu wathi hhayi mina ngilokwami lami engifuna ngikukhulume awu wawufaka ubaba umhlanga ngoba umhlanga wabe lathi esifakela awu abantu bakhwakitha kutho ukuthi laba yibo ababambe intambo abakhwakithanga bona
ye siyabonga
they found what
siyabonga baba ngobe unfortunately isikhathi asisivumeli ukuthi siqhubekele phambili ngodaba lolu kodwa ye imbono yakho sizwile sibili wa chaya lapha na kwazwela sibonga njalo umnumzana Masimba Mabaza ezanu PF o se UK sibonga igqetha human rights lawyer Mr. Pardon Tafumane and Zimbabwe National Editors Forum Director Mr. Njabulo Ncube for being on Live Talk. For the record, we asked a number of ZANU-PF officials in Zimbabwe to participate in our program today, but they were not free to participate due to unavailability. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Tabakan Ncube.